Maniraka na Kamurie Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 29, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunoku, it's just peaceful. Chandisingaze hangu nyaya yenetwork yanga ichingotaurwa iyi kuti ko zviri kufamba sei kuti kune dzimwe nzvimbo network iri kunetsa, kune dzimwe nzvimbo the VMD system iri kushanda zvakanaka. So that's the only issue.
South Africa iri kuvhota musarudzo dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Zimstati inoti mitengo yezvinhu yakakwira mumadhora ekuAmerica asi ichiderera mumari yeZig. Vamwe vakaremara vanoti dzimwe tsika dzave kupa kuti vasarurwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuvhota nhasi musarudzo dzekutsvaga vamiriri veparamende nematunhu idzo dzinonzi nekomishen inotungamira sarudzo munyika iyi yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC dzatanga nekufamba zvakanaka. Komisheni iyi inoti panzvimbo dzekuvhotera dzinoita zviuru 23 zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 23,292 zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% zvavhura nenguva yakatarwa ya 7 dzemangwanani. IEC inoti zvimwe zvikamu izvi zvanonoka kuvhurwa nekuda kwekunonoka kusvika kwemapepa ekuvhotesa. Asi mutungamiri webato rinopikisa reEFF waJulius Malema vari kunyunyuta kuti zvanga zvichitora nguva yakarebesa kuti munhu avhote. Vamalema vati sarudzo idzi adzifanira kuti dzienderere mberi mangwana vachiti zvinozopa vamwe mukana wekubiririra. Sarudzo idzi dzinovharwa zviri pamutemo nhasi nenguva dza 7 manheru uye zvichabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa nemusi wesvondo. Vanhu mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 28 million vakanyoresa kuvhota uye mapato anodarika makumi mashanu akanyoresawo kukwikwidza. Nengo dzeparamende ndidzo dzinozosarudza mutungamiri wenyika. Asi bato riri kutonga reANC rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika ringangotatarika kuti riwane mavhoti anoita kuti riumbe hurumende riri roga. Masangano ane chitsama akabvawo kuZimbabwe kusanganisira reElectoral Resource Center achienda kunoongorora mafambiro esarudzo muSouth Africa. Kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi, tabata mukuru wesangano reElection Resource Center muzvare Barbara Bebe.
Zvese zvinenge zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuobserva isusu veERC tiri kuCape Town right now and we've observed about 10 polling stations. Kwese kwataenda voting was happening peacefully, pasina mirizhonga at all. The only hitch yatangoona in one of the polling stations was that yavanoti voter management device, VMD, that is the system yavo ye voters roll, yanga isiri kushanda due to network. But that was at one polling station. Kudemama polling station, that device was working at times, at other times it wasn't working. Nenya ye network, but otherwise everything has been progressing here peacefully.
Kunyaya kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe chete nezvekuvhotesawo zvazviripo here munzvimbo dzose?
Yes, kunzvimbo dzese ballot materials anga aripo, ma polling stations kwa taenda kwese opened on time and everything was okay.
Tirikunzwa kuti kune mamwe mapato aisawo vanhu panze penzvimbo dzekuvhotera vane matebu sezvinoitwa kuZimbabwe nefazi zviya. Mazvionawo here?
Ivavo varipo but unlike kuZimbabwe kuno kutaona kuti sema political parties vane matables panze takunza kuti ko murikuita nezvei vakati they are just gathering information yevanhu vavo vanenge vapinda vachinovhota. Kuitira kuti panozoitwa counting voita an idea yekuti vanhu vavo zvinenge zvichienderana here zvavarekodha ivo nezvichaannounswa pane that particular polling station.
Tichitarisawo mafambisirwo aitwa sarudzo idzi muchidzienzanisawo nedzinoitwa kuZimbabwe mungaona musiyano wakadii?
I think zvizhinji kunoku it's just peaceful. Chandisingaze hangu inyaya yenetwork yanga ichingotaurwa iyi kuti ko zviri kufamba sei kuti kune dzimwe nzvimbo network iri kunetsa kune dzimwe nzvimbo the VMD system iri kushanda zvakanaka. So that's the only issue.
Vanga vari mukuru wesangano rinoongorora sarudzo re-Election Resource Center Muzvare Barbara Bebe vari parunare muCape Town, South Africa neStudio 7. Tabata onyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheUNISA uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo pasarudzo idzi.
So munhu vari muSouth Africa uchingobota uchingotarisawo zvinoita vamwe maonero angu ndoona kuti sarudzo zvikuzwa zvakanaka. Ndandichiti dzimwe nguva ndombofamba marodhi dzimwe nguva ndokuteererawo zviri paTV asi ndochinyanya kutaura zvataonawo paTV. Ndaona vakuru vevapato vanopikisa vakaita seveEFF vaJulius Malema vatogara vatotaura kuti inini hangu sarudzo idzi ndagara ndichadzigamuchira. Pane zvakati wandewande zvakazvida kuti ndii zvagadziriswa hazvo asi patanga tichikambena hapana kana munhu wakambotidzivisa kukambena. Saka takaona vanhu zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo ndo zvinenge zvataurwa nemaSouth Africans. Ndateerera futi ndikanzwa veDA vaJulius Tenezeni vanga vachitaurawo saizvozvo kuti maonero avo sarudzo zvaitwa pajekerere uyezve vachagamuchira zvinenge zvabuda.
Tichienzanisawo mafambiro ari kuita sarudzo idzodzi tichienzanisa neZimbabwe zvii zvamungataura?
Tinenge takati tasekuti hatisi muAfrica tose. Zvomuno muSouth Africa vanenge vanonge vatokura kudarika vemuZimbabwe panyaya dzedemokrasi asi isusu takaita independent muna 1980 iyo vakaita independent years later muna 1994 asi vanokoshesa kuti zvido zvevanhu zvibude kwete zvia zvedzeki zvokuti vanhu vanoita sokuti kuri kurwiwa kana vanhu vachingoti koma ballot paper akaprintwa kupi mangani zvinoita sokuti kurwiwa asi kunoku vanojekesera zvinoita kuti chero vanhu vadyiwa zvavo vanoziva kuti ndadyiwa asi handina kudyiwa nokuti ndabirwa.
Tiri kunzwawo vanoongorora sarudzo vari kuti ANC inogona kukundikana kuwana mavhota anoita kuti iumbe hurumende iri yoga zvinozoimanikidza kuumba hurumende nemamwe mapato. Zvinosiya papi ukama weSouth Africa neZimbabwe zvakaitika izvo?
Kana zvikabuda zvizvino zvevana veSouth Africa vachiti vaakuda kuti ANC iite mucoalition government kana kuti isava majority party ndizvozvo. Asi kana zvikadaro izvozvo zvinobva zvachinja shoma shoma mamiriro achazita shamwari. Saka yes, kana pakada coalition South Africa it might have to have a change of foreign policy in one way or another.
Ko zvisarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinenge zvichizosarawo papi?
Ei zvaibvira Zimbabwe yagona kushandisa mukana uyoyu kuti tigadzirisewo kumba sokuti havangorambi vachingoriliya neimwe nyika kuti zvisarwa zvemuZimbabwe zvirarambe.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheUNISA uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare muPretoria, South Africa neStudio 7. Mamwe mapato anopikisa kuchamhepe kweAfrica ari kushora zvikuru bato reZANU-PF nekuda kupindira mumaitirwo esarudzo munyika idzi. Mapato aya anoti ZANU-PF iri kuda kukonzera kusagadzikana neutongi hwehumbimbindoga mudunhu reSADC. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Musarudzo dziri kuitwa muSouth Africa nasi, mapato anopikisa ari kupomera ANC mhosva yekuda kushanda neZANU-PF mukuda kubirira sarudzo. Izvi zvakatevera danho reANC rekukumbira ZANU-PF kuti ibatsire kutsvaga rutsigiro. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa neANC Cyril Ramaphosa Vakati ZANPF waizoya kuzoongorora sarudzo chete, kwete kusagarutsigirwa kunyange vamwe mubato mavo, vaiti vaida kubatsirwa kusagarutsigiro. Munyori mukuru weZANPF vaObed Mpofu vainge vamboti vakakokwa neANC kuzoibatsira. Sangano rinoona nezvesarudzo muSouth Africa Electoral Commission of South Africa rakazoburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti ZANPF yainge isina kukokwa. Vanomirira bato rinopikisa riri namo muMozambique amai Gloria Salvador vari kupomera ZANPF mhosva yekushanda neFRELIMO kuda kubirira musarudzo dzenyika iyi muSwanai Ngumi Guru. Amai Salvador vanoti pane vanhu vemuZimbabwe vari kunyoresa kuti vavote kuMozambique.
We don't have the specific number of them, but there are so many.
Takamboedza kutsvaga huwandu hwevanhu veZimbabwe vari kunyoresa zvikakona n'anga, asi vanhu vazhinji zvikuru vari kunyoresa.
Vanoti vari kutyira kuti ZANPF ikadyidzana neFRELIMO munyika umo munoita mirijonga yakanyanya munguva yesarudzo. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato guru rinopikisa muBotswana raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vamweti muhasa vari kushora zvikuru sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika iri Independent Electoral Commission kana kuti IEC iro rakamboenda kuZimbabwe richisimbaradza kudyidzana neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. ZEC inogara ichipomerwa mhosva yekubirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro muZimbabwe. Vamuhasa vati
Zimbabwe has a history of fraudulent elections.
Zimbabwe nenhoroondo yekubira sarudzo kuburikidza nekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Nyanzvi munyadzi dzesarudzo dzinoti dziri kushamisika kuti nyika idzi dziri kunopangwa mazano neZEC sei iyo yakashorwa nesangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC, African Union kana kuti AU, European Union kana kuti EU, America nemasangano anoongorora sarudzo ichinzi yakabika mbodza musarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rakapera. Botswana ichata sarudzo muna Gumi Guru wegore rino uye kuenda kuZimbabwe kweIEC kunonzi navamuhasva kuchakonzera mutauro musarudzo.
This is bad and deserves strong criticism.
Tsika iri kuitwa nezanupf itsika yakaipa zvikuru. IEC yakaenda kuZimbabwe kunodzidziswa kuba sarudzo chete.
Murwere wekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 parunane vari mukwekwe kuti
ZANUPF ida kuzviona kuti mapato akarwira rusununguko asabve vakaita sana FRELIMO hanana ANC, ndekuti inoziva kuti mapato iwo akangokundwa chete haazorambi achisekerera ZANUPF zvairi kuita muno muZimbabwe.
Asi mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vachuchisi vehurumende kana kuti National Prosecuting Authority vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi kuti mutongo wekuti vanevhuru mutsvangwa nevamwe vavo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti kwete uchapiwa nemusi wechishanu. Vamutsvangwa vanova mwana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemutauriri weZANUPF waChris Mutsvangwa vari kupomerwa mhosva yekutengesa mari pamukoto vachityora mutemo weExchange Control Act pamwe nemoney laundering. Vakasungwa nevamwe vaviri masvondo matatu adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravamutsvangwa muzvare Josephine Sande.
Nhasi taenda tikano appear before the judge, takaita bail application ready, tikadaira. So judge vazoti taita masubmission, wants also to write the judgment, so he postponed the matter to Friday at 9 in the morning.
Vachuchisi vari kuti kudi vari kuwirirana nemi here kana kuti vari kupikisa kuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Vachuchisi vari kuramba vari kutizheni musungwa wenyu haasi munhu anorimbisika, because akatira kuda kusungwa akaita kunge akaramba kusungwa. Vapurisa vakagara 4 hours vari kunze kwegedhi. chilambi zika kupinda saka razo pinda ndofa wamona aka wanda shumwasi zika chilambo futi sisi kutu kiti ayo waka munga tini menarbu anga nime deo nikuti ni maka weo futi maka wanda ndi shanga shikiti kwa hui tapo shacho masika nsensi ea risi yacho anga akati kwa hitu muna ato chikao nyonda ikaida kutiza anda kwa hende tiza chienda pati akati kwa hitu makanga mawe ya maka wanda wachangu watu orime puti kaka munu yu saundi hoso kukuri ujawezi yume nikuti atize wa awande ayo nifu chikao ndi ufa shangasha atiti katangwe che uweza anabu bila kasa ngana nasho ndi nana ete ngezi ipu wara kutushanda muna kaita se roba u ujante nino sindipese na li SCVN angasa nga tombozi kutu ikana kusanga nijara nishu shakadana
papu wa elichi konzero che kutu sei mwe mtongi akata nga kunzguanya yi akati ya kwa nisei kuende rambiri
zana asa tinakia tata uji kwa chikambo yi chika esho ushu mtu uta rekodi kama suwa pera ipakanga pangota urwa mtonga akangopa decision yake akati ndakuenda over ne andina sandinota ura about this minute ndemba ngo nyarara saka tinasa tabvunza kuti atina tatina kodzire kuti timhuni tangopinde pamberi pemwe mutongi munyowani
Gweta Ravanevo Mutsvangwa muzvara Josephine Sande vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7 Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa nhasi kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation pachishandiswa mari yekuAmerica yakati kwirei kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5% asi mumari yemunyika yemazig mitengo iyi yakaderera mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abatanyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano
Chiriku ndinetsa ndechekuti mutengo wema US dollars inova mari yakasimba pa inflation yakwira ne 1% asi mari yedu isusu isina kusimba inonzi zigi mutengo yadzika ne 2% saka mubvunzo ndokuti mari chayo chayo ndeipi ndiri kutaura chokwadi here izvi kana kuti vari kuita inonzi rigging kurega mafiga
nechikonzero chei
nekuti zvaifana kuti mitengo yema US inge iri more stable nekuti ndo mari yakasimba yezig yobva yaita onga zvayo isiri stable asi iri pamusoro inflation yezig iri pamusoro pema US ndo zvetaka jaira tichiona mafambira esimba remari market asi pari zvino hazvirevi zvakanya sterika zvina meaning yakawanda nekuti mwedzi wekutanga watiri kutarisa zigi rise of market tikafamba mwedzi inotera mitatu mina mishanu tichaona kuti zvinofamba sei tichitarisa performance yezigi tara hurumende kuti hazigi ratanga zvine power havisizvo
mungatsanangura ipapo
nekuti zigi rate yezigi yoshandiswa mumarket kutenga kublack market i20 zig against 1 US 10 zig is 50 cents zvore kuti tikai converter kudzoka kumazim dollar yekudhara 20 zig ne rate ye 2500 RTGS and 1 zig e 2500 RTGS zvikureva kuti rate inga iri pa 50,000 Zimbabwean dollar ma RTGS isu pitaka chinja kuenda kumazig rate ye zig I 13.26 somewhere there against 1 US dollar. Asi rate yacho iyo itikaisa ku equivalent kwenda ku kuma RTGS iri kuma 33,000. Asi black market iri kuma 50,000. Saka ndo pinda yandi chibvunza paya kuti inflation yazodzi yadzika kuenda ku minus 2. Ndeye chokwadi here kana ndeye kunyepa ndeye rege. Kunyanya tichiona zvakare kuti nyanzi yeupfumi wenyika inonzi Stephen Hang akaestimata kuti inflation in Zimbabwe is 1,600%.
Nyanzvi munyadzo hofumi muchinafundo Gift Mugano vari parunare kuDurban University of Technology South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Vamwe vakaremara munyika vari kuchema-chema kuti zvimwe zvinoitwa mutsika nemagariro nezvitendero zvechivanhu zvinoita kuti vasarudzwe uye vasaonekwe sevanhu izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huvaomere Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere
Mutungamiri wesangano redisability amalgamation community trust wa Henry Chivanga avo vagare maragumbo vanoti
tsika dzedu pane dzimwe dzimwe dzisina kumira zvakanaka somuenzaniso kana munhu akazvitakura mudzimai akaona munhu ane usope kana munhu akaremara vanonzi zvipfirei padumbu kuti musaita nhunzi zvinoreva kuti vanhu vanoti hamufaniri kuasosieta naye musava paari saka izvozvo zvinobva zvaafekta kuti vamwe vana havatendi kuzvikoro nenyaya yokuti vanenge vari vanhu vanenge vachizvidzwa
vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevane usope realbinos trust muzare Ignes Gurune vanoti nyaya yekuchekeresa vakaita savo inowanzaitika kumaruwa vanoti tsika iyi inofanira kupedzwa nekuti inoisa upenyu hwavo munjodzi
vanhu vacho nekabvinisikako kungoti munhu ane albinism ukatora mapatsa ake vamwe vanotongoti skini chaiyo generali woenda nayo hanzi unonoita mari wecha marishos avo saka zvinoti afekta kuti hatina kana freedom yekuti kwanise kufamba usiku vanavo kuti vafambe vachienda kuzvikoro malong distance avakwanisi kufamba then vamwe vacho nezvima bhilifi zviya zvokuti hanzi ukarara nomunhu ane albinism kana une HIV inobva yapera yete hazvisizvo albinism yachona chiingotori condition yokuti even HIV yacho kwatiri inongobatawo
Ishe Magudu vakabva mugwadi vekumasvingo avo vasingaoni vanoti
muchaona kuti zvose izvozvo zvinotorwa zvoiswa mamitsi wawo atingati zviitiko izvozvo zvotogwa zvoiswa muchivanhu asi chokwadi chaicho chacho ndechekuti kusaziva kunoda kuti kudzidziswe vanhu vabve mukusaziva vagone kupromota chatinoti kubatana nokupindana inonzi integration pachirungu
mumwe uyo anoita zvetsika dzechivanhu amai tendai mudavanhu wekuchikomba kuchifu vatendawo kuti dzimwe tsika dzinokonzeresa kusagadzikana kwevanhu mumatunhu
isu sevanhu vasina kuremara tinokurudzira vanhu vasina kuremara kuti tigamuchire vanhu vakaremara kuti tikurudzirane kuti tigarisane zvakanaka uye zvetidzidzise vana vedu kuti kuremara haisi mhosva kana kuti ringave dambudziko asi kuti tinofanira kutovakurudzira kutoti munhu akaremara munhuwo
vamwewo vanorwira kodzero dzevakaremara vakaita savabhanabhas guta vanoti kunofanira kuiswa mitemo yakaoma munyika yekuranga vanenge vachikora kodzero dzevakaremara
pataitarisira kuti gavhumendi yedu ichinje mutemo uyu iti kana pakabhisiwa vanhu vakaita sevanorarama neurema vatosungwa vatofananidzwa nemedha chaiyo chaiyo
gurukota rebazi rezvemagariro evanhu vajulai mwoyo vakaudza vatori venhau kuti hurumende ine mutemo wekuti hapana anofanira kusiyiwa kana kusarurwa munyika mapurisa anotiwo anosunga vose vanotyora mutemo yenyika ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeamerica valloyd austin vagamuchira gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeangola vazhuwao ernesto dos santos kumuzinda wemauto muamerica wepentagon nhasi vaviri ava vari kusimbisa zvirongwa zvekudyidzana munyaya dzechiuto muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nyaya yekutongwa kwevaive mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump yekuti vakabhadhara mumwe mudzimai stormy daniels mari yevharamuromo kuti asapfumure hapwa kuti vainge vaita zvepabonde vatrump vanonzi mukuita izvi vakatyora mitemo yesarudzo asi vari kuramba mhosva iyi nhasi vari kubatsira mutongi kana kuti majura vatanga kuzeya kuti vatrump vane mhosva here kana kuti kwete vanhu ava vagari vemunew york muri kutongerwa nyaya iyi mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masie
juri iri kuyatikati kwacho kudiliberata macharges asi zvamataura ari kupomerwa vatrump and macharges aya akati one day atinge anosvika kuma34 saka tiri kutarisira kuti pachaita kanguva juri ichiongorora zvakataurwa nemagweta avatrump nekutiwo zvekare kuti hurumende through prosecutor yakapa here umbowo pachirungu kana kukoti yatinoti beyond reasonable doubt kuti vaTrump vanogona vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Saka pachinguva ichi chatikuona ichi tichaona kuti juri inogona kuva ichareba ichidiliberata. But tirikutarisira kuti pave nemutongo in the next few weeks or days.
Pane zvimwe zvichataurwa here kana kuti iko zvinezvi yangova nyaya iyi yangova mumaoko emajuri?
Nyaya iyi yatopera sezvataona, yatove mumaoko ejuri. Saka juri inofanirwa kuti vawirira vese kuti vaTrump vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Vanogona havo kusawirirana pane amwe maaccounts, but kana vachitarisa kana iri mhosva imwe chete pamhosva dzatikuona idzi dzinosvika kuma30, vanofanira kuwirirana, yatingati unanimous pachirungu, kuti vaTrump vakapara mhosva. Pakazoonekwa pakuita senge pane kakusawirirana juri yatingati deliberation iyoyo, vanoti pachirungu inonzi inoita hung jury, kuti havana kuwirirana. Paita kana umwe chete ati inoona senge vaTrump havana mhosva. Izvozvo zvakagarikana zvaitika izvozvo, zvinoreva kuti pakuchiita yatingati mistrial. Mistrial zvireva kuti nyaya yavaTrump inofanira kuzotongwa zvekare. But izvi zvinhu zvokuti zvinhu zvinotarisirwa hazvo panenge pachidiliberatwa nyaya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare muTexas muno muAmerica natanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hallo paStudio 7 apo tanonoka Wande najongwa kandemire. Unomboziva here kuti Studio 7 iyeyi tine hama dzedu dzakaifira Studio 7 iyeyi 2008 vawanikwa vachinzwa Studio 7, vamwe vacho vakapondewa pazakapa. Muri kuzviziva here Studio 7 yadai kukurumbira kudai nanava kuti tine hama dzedu dzakaifira iyi?
Ndiko Studio 7. Kuno kuti hakufane nzara, kunokwasadza. Kwaita vanhu vanonzi masekretari emasabhuku vari kutora zvibage vachiunganidza, ivo munhu umwe chete achienda nemasaga sikisi neanoraudzira, asi kune umwe anoenda asina kana chekudya kumba. Dai hurumende yatibetserawo Studio 7, tashaya kukumanara.
Studio 7 apo, muri raiti here Mr. Jonga Kandemiri na Mr. Wande. Aiwa, tinofara ninaudze chokwadi dzamunotipa nekuti Zimbabwe hamutaure chokwadi vakomana. Tanzwa nekudzvanyirwa muZimbabwe. Murambe makadaro, ndiri kusentinari.
Ndoda kupa pfungwa yangu pamusoro paMP weTriple C vakaisa mosheni yekuti muZimbabwe musaure vanhu. Ini kufunga kwangu ndokuti MP yemimi akatorasika zvakanyanya, nekuti tinotone nyaya dzakakoshesesa stiri dzakafana nediaspora vote nechiichi dzatinoda kuti kana mapinda muparlamendi mupushe, asi muri pusha dzevanhu vakauraya, asi muda kuzotimi kana mava pachigaro motiuraya nemo musatongowe. Pusha nyaya dzakakuitai kuti vanhu vaende ipapo, kwete kupusha dzenyu dzamunofunga nemusoro wenyu. Tinoda maissues ane musoro, kwete kupusha zvisina basa muparlamendi. Fefe dzinopera musina zvamaita muparlamendi, mubuda futi mutanga kutaura kuti election ground is not free and fair. Gadzirisai muri mu 5 years idzodzo.
Inoitwa hangu vamurombo, ndiri kuno kuPretoria. Ndoda kumbotaurawo mafungiro angu pamusana penyaya yamagistrate uyo hanzi adududza panyaya dzokutonga komumwe mwana wavakuru vakuru uyo. Nyaya inongova papa ndeyekuti chete hakuna chikonzero chinongoitika kuti munhu agoti apa munyaya indombobuda anenge aona timberi uko hakuna kumira zvakanaka. Zviri kureva izvo kuti hapana independent judiciary iri kunyatsoonekwa zvakanaka muZimbabwe. Izvi zvinoreva izvi ndoumbohwo kuti kana munhu akutya pamwe pane pakuvhundisirwa kavapo, kana kuti munongoziva zvinoitika muZimbabwe kazhinji, munongoshanyirwa kana kungofonerwa kana kungotaurwa kunzi iwewe iyewe iwewe iwewe. Saka ndo zvavatotya mai ava, vatotya upenyu hwavo kuti hungatozoshata, vatya upenyu, vatya upenyu hwavo. Ndokuona kwangu vanotya ana mutsamba, vanotyisa kuda vane zvavanozoita kumashure, zvoita kuti mai vadudze. Ndo mafungiro angu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vatereri musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nenguva dza 8 nhasi manheru, apo tiri kutarisa nezvemafambiro ari kuita sarudzo muSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. South Africa iri kuvhota musarudzo dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Zemustati inoti mitengo yezvinhu yakakwira mumadhora ekuAmerica asi ichiderera mumari yeZig. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro dzemazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemwe naChris Gande.
Soko isika tisenda bakuvi